Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kurume 16, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, nichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Communication hakusina muchinji macho, but what we are trained kuti chimane mane ndiyo yanyanya kuitwa hit hardest followed by spinning.
Vanhu makumi matatu nemumwe vofa nekuda kwedutu mupengo idai raparadza nzvimbo dzakawanda kuchipinge nekuchimanimani. Vebazi rezvemamiriro ekunze vanoti kunyange hazvo dutu mupengo iri riri kutarisirwa kudzikira ukasha hwaro mumazuva ari kutevera, mvura yanaya kusvika pari zvino yakawandisa. Tichakupai zvabuda pamutambo wenhabvu pakati peFC Platinum neEsperance mumakwikwi eCAF Champions League. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dutu mupengo remvura nemhepo rinonzi Tropical Cyclone Idai rauraya vanhu makumi matatu nemumwe kusvika pari zvino kuchipinge nechimanimani kuManicaland, uye vamwe vanhu vanodarika makumi masere havasi kuzivikanwa kuti vari kupi. Vamwe vanhu kunyanya kuchimanimani vanonzi vakamirira kununurwa kubva muzvitsuwa zvemvura zvavari. Bazi rezvekuburitswa kwemashoko raburitsa padandemutande raro reTwitter kuti vanhu makumi matatu nemumwe vanga vashaya, uye hapasi kuzivikanwa kuti vamwe vane chitsama vari kupi nenyaya yedutu mupengo iri. Pane vanhu vashaya, pane vana vechikoro vepaCharles Luanga, uye vakawanda ndeve Pangangu Township. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vari kushanya kunyika yeUnited Arab Emirates kumusangano wavati vakanangana nekukwezva vemabhizimisi nekuedza kuvaka ukama nedzimwe nyika, vatumira mashoko enyarodzo kune mhuri dzine hama dzarasikirwa neupenyu. Vakafanobata chigaro chamudzviti kuManicaland vaWilson Bore vaudza vatori venhau kuti dzimba dzinodarika zana nemakumi mashanu nemaviri dzaputswa Pangangu. Kuchimanimani, vashandi veZimbabwe Consolidated Diamond Company kana kuti ZCDC gumi nevatatu vanonzi vari mugomo vakamirira kuwana rubatsiro. Mamutare munonziwo mune mhuri makumi maviri dzaparadzirwawo dzimba nedutu mupengo iri. Dzimwe nzvimbo dzaparadzirwa dzimba dziri pedyo nedziwa Rusitu nedzimwe. Kuti tinzwe nezvenyaya iyi tabata vaBore.
Taona kuti dutu mupengo iri rinochinja kungarwa izvi. Pari zvinezvi nzvimbo dzanyanya kuwana mafashamo iChipinge, asi kunyanyisa Chimanimani. Gadziriro yese yatakaita taitarisira kuti mabhiriji edu achava akasimba, nekuti mabhiriji ndo matinoshandisa tichitakura zvinhu zvinobatsira vanhu aya vanonga vawirwa nemafashamo. Zvino mamwe mabhiriji tichibva paWengezi kuti tinobata kuChimanimani aeredzwa nemvura. Saka pari zvino Chimanimani taakuedza kuti tisvikire tichibva nekwaMutakura, nekuti pese apa panga pakawandisa mvura taifunga kuti zambuko repaTanganda ratorwa nemvura, iyo mvura yanga yakazarisa, nekuti payanga ichibva nechokumusoro yanga ichisunda matanda ichiisa pabridge. Saka yaiita dhamu chairo, asi yakati yaderera tazoona kuti aiwa bridge redu richipo. Ende kutaura kudai, imwe timu yatitaura kuti zvinoita kusvika kuChipinge yatova kuChipinge. Ininiwo pandanzwa izvozvo nekuti makurukuta gurukuta rezvematunhu vajulai moyo na Chief Air Marshal Shirumangwana totarisira kuti makurukuta nemamwe ese vanonga vari kunzvimbo iyoyo. Saka ini kutaura iko zvino ndakutosimuka kuenda mberi kuti ndiedze kunosvika kuchikoro cheSt Charles Luanga.
Saka ikurudziro ipi yamuri kupawo vanhu vawirwa nedambudziko remafashamu emvura aya? Nekuti tinenge tanzwawo kuti vamwe vanenge vari kuedza kubira nzizi, pangaitwe sei?
Kurudziro yedu ndeyekuti vanhu ngavadzikame hana yavo vamire pevari, rubatsiro rwuri kuuya. Sezvo ndataura kuti chanyanya kutidzosera kumashure inyaya yezvikopokopo zvedu. Tine zvikopokopo zvakawanda zvikuru zvaigona kudai zvasimuka, asi nekuda kwemamiriro yakaita kunze isu taakuchitoshingirira kuti titsvage nzira yekuti tisvike kune vanhu. Ndozvataakuita ende ndinofara zvikuru masoja edu nemapurisa edu vari kutibetsera chaizvo chaizvo. Unoziva zvimwe zvinhu zvinonga zvava kuda ushingi hwechisoja nehwechipurisa.
Tine urombo ava ndiva Nathan Komo vanga vachitaura vanova mukuru weCivil Protection Unit kana kuti CPU. Iko zvino tokupai hurukuro yataita nevakafanobata chigaro chamudzviti kuManicaland vaBore.
Tiri kuasesa but challenge yedu ndekuti mvura yakangowandisa kuti tinyatse kubata what is on the ground because communication hakusina muchinji macho. But what we are clear ndekuti chimanemane ndiyo yanyanya kuitwa hit hardest followed by Chipinge.
Tichi tarisa iro dambudziko riri kuchimanimaniri, kuri kuenda here zvikopokopo zvemauto? Zviri kufamba sei? Zvizvamuri kuita kuti muedze kusvikira vana?
Challenge nde bad weather yandataati kuchakangoshata, kuri kunaya zvikopokopo asati zvakwanisa kuti zvisimuke because of the bad weather. But zvitori redu kungoti kukafambika muchadenga umwe vanobva vangosimuka from kuharare.
Kune vari kuda kubatsira zvizvamungati ndo zviri kudiwa kudunhu renyu nechimbi chimbi?
Nechimbi chimbi, chikafu, hembe dzekupfeka, mablankets, mafood items yese zvangoita like upfu, mafuta nezvimwe zvese zvinoshandisika pahousehold, nematende kuitira kuti kana kwazoita zvakanaka wopiwa matende kumboita matemporary shelters, reconstruction yemisha isati yatanga.
Vanenge vachida kubatsira vanoenda kupi?
Vanonga vachida kubatsira tine provincial command center yedu yeManicaland. Vanosvika paprovincial administrator Mamtare, Mtare City.
Vakafanobata chigaro chamudzviti kuManicaland vaWilson Bore vari parunare kwaMutare kwakare. Zvichakadaro, mauto anga adaidzwa kuti abatsire anoti zvikopokopo zvavo zviri kutadza kupinda munzvimbo dzakawanda nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu. Dutu mupengo iri riri kutarisirwawo kurovawo nzvimbo dzakaita seMashonaland East, Mashonaland Central neMasvingo. KuMasvingo vanoona nezvemajeri veZimbabwe Prisons and Correctional Services vanoti mamwe matenga emimwe mipanda yejeri remuti murefu ambotakurwa nemvura. Hapana hapo musungwa atiza. Vanhu makumi mana nevatatu vakuvara munjodzi yebhazi rekwaCAG kukadoma mangwanani anhasi. Bhazi iri ranga richibva kuHarare richienda kuVictoria Falls uye rinonzi rapidiguka rikakunguruka katatu. Vanhu vakuvara vanonzi vaendeswa kuchipatara chekadoma. Mukuru wechikoro cheShamva Primary School vaEdson Chue vanoti vari kukumbira kuboka reZimbabwe National Water Authority kana kuti ZINWA kuti rivhure mvura yarakavhara pachikoro chavo, izvo vanoti zvave kukonzera kuti vana vamwe mvura isina kuchena. Chikoro cheShamva Primary School chinonzi chiri pasi pemugodhi weShamva Gold Mine uyo une chikwereti kuZINWA. vagari vedzimbadze mugodi uyu vanyorawo gwaro kudare reparamende vachida kuti ripindire mukuona kuti zinwa yavhura mvura yakavharwa kubva kutanga kwemwedzi wapera. Izvi zvinotevera kurwara nemanyoka kwakaita vana vechikoro vatanhatu nemusi wechitatu svondo rino. Kunyange hazvo chipatara cheshamva chakati manyoka aya haasi chirwere checholera kana typhoid. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rezinwa kanawo kubva kumugodhi weshamba Gold Mine. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga kandemiri weStudio 7 navachuwe.
Musi wechitatu mwedzi uno wakurume tine vana vakaita manyoka vakaenda kuchipatara cheshamva Mine Clinic. Nesuepo vakaongorora vakaona kuti yanga isiri korera asi kuti manyoka anonzi diarrhea. Vana vakarapwa vakaenda umba. Vana havatanhatu chete.
Saka munofunga kuti dambudziko ringange riri rei rekuti vaite manyoka aya kunyange yanga isiri korera?
Ndofunga dambudziko rakatanga pachikoro pashaya mvura. Mvura tinopiwa nevaridzi vechikoro vanoitwa vechamba Mine. Inoitwa inorarwa nemetalon saka ndiye inoti pamvura saka inonzi yava nechikwere chakakura kuzino ndobva yamiswa mvura kuti iwe saka vana mvura yakachena havasi kuiwana varitongotoya vanenge vawana kubva kudzimba dzavo ndevari kunwa saka hatinyanyoziva kuchena kwayo mvura iyoyo uye sesu pano sevarayiridziwo futi tiri kutopota tichitenga mvura inosapulaiwa neumwe muvakidzano mubereki wanetrakta yake. Tinobvisa mvura inoita mari inoita $35 ndiye inotunza kabhauza kanotakura mvura yakawanda zve2000 liters saka ndeyauya iyo toshiyawo sevarayiridzi. Then vanawo yokumwa takatongoti vauye nemvura mumabhodhoro avo then ubvisa mumaoko asati adyawo takati vauyewo nekasifo kuti vasuke mumaoko asati kuti vasanyanya kudya tsvina zvakanyanya saka ndo mamiriro emvura pano pashamva primary. Asi kubva taurayira vana kuti vachiuya nemvura yavo uye vafambe nesuwo yokuti vageze maoko and so far tisataona kuti dambudziko iroro rine vana remanyoka.
Zvii zvamungataurawo tichiona kuti nyaya dzeutano dzinobatawo zvakawanda kutakurwa kwemarara nezvimwe zvakadaro?
Ini ndaikumbirisa zvangu varidzi venzvimbo kusanganisirawo kanzera wenzvimbo uye kutaurawo nezinwa sezvo zina richingoriwo bandiko rehurumende. Raonawo dambudziko revana vadika kuti vasashaya mvura pachikoro uye nevarayidzo vanobva misha iri kure vari kushandawo vabatirewo kuti tiwane mvura zvinhu zvakanaka.
Vanga vari mukuru wechikoro cheshamva primary school vaEdison Chuwe vari parunare kushamva naJonga Kandemiri weStudio 7. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Iko zvino tochimboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro kurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa avo vari muAmerica kuNew York pari zvino kumusangano wemadzimai wokuenzanisa mukana pakati pemadzimai nevanhurume. Uri kukokerwa neUnited Nations. Musangano uyu wakatanga svondo rapera uye unotarisirwa kupera kwesvondo rinouya. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatiudzewo kuti misangano yakadai yakakosha sei.
Commission on the Status of Women, CSW, inoitwa gore negore kuno kuUnited Nations kwamunoziva kuti ndokunoungana nyika dzese dzepasi. And you're one of the biggest gathering of women leaders. And when we talk of women leaders, we are talking of every woman who has got influence to upgrade or to empower women. And here you know nakuti kunowiwa nevanhu vese, my ministers, my presidents, madzimai and my first ladies nyika dzese dziri pasipano, members of parliament vanouya kuno madzimai upone kwa wawo civic society organizations, ma UN agencies vese vanenge varipo under one roof, kutarisa nyaya zirikunetsa kuti tingasvike sei panyaya yatinoti gender equality yatiriyo kuti kana munyika medu muZimbabwe yakataurwa mubumbiro remutemo kuti tinoda kuti tivane mipemikana yakafanana kumunhukadzi nemunhurume. Kuno kureitwa basa.
Dingindira regore rino nderei?
Simu yegore rino kutaura iyo nezve social protection. Social protection meaning kuti zvii zviri kuitwa nenyika kuti vasupporte madzimai kuti vabudirire. Apa ndinenge nditaura nyaya dzakaita senge dzakaitwa nehurumende yedu yeZimbabwe dzekuintroducea iya AIDS levy ya. Paonekwa kunzi vanhu vari kufa vakawanda nechirwere cheAIDS. Hurumende ikazora zvakakodzera kuti pamunhu wega wega ari kushanda 3% iende kuAIDS levy. Zvikaonekwa zvichibatsira kuti Zimbabwe as a country takabva tadzikisira chirwere ichi. Nekuti mari yakanga yavepo yakati yekuti tibatsire vanorwara vaone maARTs vanoda kuenda kumakliniki vane chirwere ichocho vange vachidzidziswa zvese zvakakwana. Saka isu tinoona futi kuti social welfare yedu ine ya program ya inoita AMTO ya ndiyo some of the social protection inenge itaurwa.
Pane zvichange zvichizeyewa here pamusoro pematambudziko ari kutarisana nemadzimai nyanya yekumaruva pamusangano uyu?
Panyaya yekupa vanhu mainputs kuti vanhu varime kuti vasafe nenzara. Vana mai vagosimudzira mhuri dzese dzigoguta pashaya umwe anonzi anofa nenzara munyika. Ndiyo nyaya iri kutarisiswa imwe yesocial protection. Yozotariswa nyaya yeaccess to public service. Madzimai edu tiri kuitei sehurumende senyika kuti madzimai edu mungave maruwa maanogara vaone mvura, vaone magesi. So kana vaona izvi haikona kuti vana vasikana vese vanototadziswa kuenda kuchikoro vachinzi vatsvage huni dzekubika. Kana magesi mudzimba dzevanhu zvoreva kuti madzimai nevanasikana vakuwana nguva yakakura kuti vaendewo vadzidzewo zvakanyanya muzvikoro kana ari ana mai makirabhu vachidzidza kana nyaya dzekuti vanokudziridza mhuri dzavo sei. Nyaya yemarodzi vana mai kana vachizviya vakatakura vanofanira kunga vachizikanwa kuti pane rodhi here inozogona kutora amai ava kumhanya navo kukliniki kana kuhospital. Ndo nyaya imwe access to public service.
Misangano yakadai yakakosha sei kunyika yakadai seZimbabwe nedzimwewo?
Nyika dzese dzepasi dzinouya nemareports avo vachidonongodza kuti imi senyika makaite chii kusimudzira vanhu kadzi. Isu kafanika kuri kumedia tiri kutarisawo kuti hapana basa rakanzi rinoitwa nevarume chete. Tinoda kuona kuti chii chingaitwe ikoko kuti vanhukadzi varimo mujournalism vasimudzirwewo vasvikewo pekuita maeditors. Zvakaonekwa neUnited Nations ibumbiro rinobata nyika dzese pasi pano kuti nyika dzinosimudzira madzimai nyika idzodzo dziri kubudirira zvikuru.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Monica Mutsvangwa kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous Mhlanganya uye iko zvino tochimboenda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa danho rakatorwa nehurumende rekuvimbisa vashandi vayo kana atingati macivil servants kuti vave kukwanisa kupinza munyika dzimotokari vasingabhadhare mitero, uye vashandi vanenge vachikwanisa kukwereteswa mari dzekunge vachitenga dzimotokari idzi vachizobhadhara. Tatitinzwewo kubva kune mamwe masangano agara achirwira kuti vashandi vange vachitariswa nevashandirwi Nasi tabata sangano re Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe tikaita hurukuro nemutungamiri wesangano iri vao Beti Masara ure kuti tinzweo kuti vari kutambira sei dano iri. Tinogamuchira nemufaro muchinongwa chedu vamasara ure.
Tinotenda tinotenda.
Vamasara ure mukatudzwa kuti makatambira sei dano iri.
Ukama uri pakati pemushandi nemushandiri unonyanyosunganidzwa nekubhadhara dikita riri kubudwa nemushandi kana azofunga kuzvitsvagira muchovha kuzvitengera imba zvimwewo zvezvinhu zvaangazoita nemari yake inokwana yaanenge apuwa nemunhu waanoshandira hurumende ngaibhadhare vashandi mari inoenderana nemararamiro atiri kuita tinoramba tichishingisa kuti zvose zvavari kuita izvi hazviadhiresi maproblems ekuti vadzidzisi vari kutadza kuendesa vana vavo kuzvipatara hazviadhiresi nyaya yekuti vadzidzisi vari kutadza kuendesa vana vavo kuzvikoro hatidi kuti tipihwe maprivileges hatidi kuti tipihwe mahandout chete tinoda salary ndo zvatakatsvagira pabasa kuti tikwanise kuriritira mhuri dzedu tozotarisawo zvenyaya yamuri kutaura yekuti vanoti vanoda kuti macivil servants apinze mota dzavo pachena vasina chavabhadhara chekutanga ndechekuti munhu ari kutotambira 300 RTGS haakwanise kuzvitengera mota yacho nenyaya yekuti anozimara kutoshandisa mukana yavo wekutenga mota dzehama dzinenge dzamupa mari saka hurumende kana isati yagadzira nyaya yemasalaries hapana chavaita chechipiri tati kutarisa ndechekuti vari kuti vanobatsira munhu anenge ane 10 years ari museve zvireva kuti vanhu vose vasati vakwanisa vari kusezi kuhurumende yedu vanhu vasina basa asi vari vanhu vari kushinga nekushanda nesimba kuti nyika yedu isimukire nzira dzakuti paita rusaruro rwakakurisa zvinoshandiswa nehurumende kuti ite divide and rule the working class isu tinomendena kuti chiri kudiwa econditions of living adjustment inosanganisira kubhadhara masalaries atakanegotiata muna 2012 rate nemaus dollars kana kuti nereti inenge iripo musiwo
asika vamasarauri zvimwe zvezvinhu zvamaichemera sevashandi vehurumende ndizvo zvokuti mubvumidzwe kupinza dzimotokari mukwanise kunge muchiwana nzvimbo dzekuvakira dzimba nezvimwe zvakadaro hamufunge here kuti inhanho yekutanga yatingati first step mukugadzirisa zvichemo zvenyu
zvino kana tanzi totendegwa kupinza mota ndokunge wakashanda 10 years iwo usina mari yekutenga mota yacho hazvina zvazvareva nenyaya yekuti ringori zvita rekuti takubvumidza kuti utenge kuchinotengesa chachona ndokunokubvira pamuoro saka tiri kuramba tichiinsista kuti hurumende kana ichida kutibatsira kuti tipinze mota ngaitibhadharewo zvemari inokwanisa kuti tikwanise kutenga michovha yacho
mati masvitsawo here mhinduro iyoyi kuhurumende kana kusangano renyu reApex Council
takasvitsa mashoko iwaya kuhurumende Apex Council inoziva zvatinoda kungoti vanonotimiririra vamirire zvido zvevashandi vanonomirira zvido zvehomwe dzavo asi chichemo ichocho vanochiziva kuti hatidi nyaya yekunzi zvonzi munhu adzi ane 10 years chepiri hatidizve kuti zvinzi tangokutenderai kupinza mota isisina mari yekudzitengesa ngapave nenyaya yekuti tine masalaries toitawo zvenyaya yekuti munhu wese anongoshandira hurumende atenderwe kupinza mota zvisinei ne 10 years kana kuti akadii
tichitarisawo kuenda mberi izvii zvamuri kuitawo imi sevarayiridzi sesangano revarayiridzi panyaya dzemihoro nokuti ndo dzimwe dzamaa muchichemera ndo dzamuri kusimudza pari nhasi
tikuparura urongwa hwekuratidzira kukuru kuchabata nyika yese kuti hurumende ibve zvichemo zvedu tichahuparura kuchinoi musi wa22 ndokwatichange tiri madzidzisi vese vemashonaland west vachaenda vari pamahofisi makuru eimplyer wedu inove public service commission vachiratidza kunyunyuta kwavo nekutambira mari shoma kwavari kuita vachiratidza kunyunyuta kwavo nekubirwa malive days avo kwavari kuitwa nenyaya yekuti vanga vari pastrike saka tichazenge tichibva musi wa22 tichienda kumaprovhinsi akasiyana siyana tichasvika pakuti kuratidzira kuchatekeshera kumadistricts ese munyika zvichadzimara zvaita kuti tikwanise kuisawo puresha yakasimba pamushandirwe wedu kuti akwanise kutibhadharawo mari inobatika
aiwa tinotenda zvikuru vamasarori kuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu
ndinotenda mukoma jo
manga makateerera kumutungamiri wesangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Aiwa tinotenda zvikuru Jonga nacho chirongwa upenyu hwedu our lives muteerere chirongwa ichi zvakare svondo rinotevera. Munau zemitambo tombo kupai zvabuda pamutambo pakati PFC Platinum ne Esperance yeku Tunisia makwikwi eCAF Champions League Group B. Mike Okariati anotipanya inotevera.
Che kwata ichi nasi masikati charohwa 2-1 Esperance yeku Tunisia. Ndokupedza chine mapoints maviri chete kubva mumitambo mitanhatu uyezve pasi pasi pe Group B iro rine zvikwata zvina. Matambiro aita chikwata ichi nema blood and goals asiya mibvunzo yakawandisa muvatsigiri venhabvu kuti nhabvu yezvikwata muZimbabwe yakananga kupi kana chikwata chiri kurura munyika chichikurirwa pamusha sezvaitika nhasi. Kugona kunenge kudada yabuda makundano aya isina kukunda kana mumutambo mumwe chete mushure mekurohwa mumitambo mina nekuita mangange mumitambo miviri yemugungano iri. Mumwe mutsigiri wemutambo wenhabvu va God knows jejeje vanoti veruzhinji havafanire kushora FC Platinum matambiro ayaita makwikwi aya sezvo zvichiratidza mamiriro enhabvu muZimbabwe.
FC Platinum ka itimu yakatotamba tichikombera nemastandard emuZimbabwe. Vanhu vari kuti yakatadza asi yakatamba nekuti mastandard emuZimbabwe ndo itori pamusoro sekuona kwedu.
Kubvira muna 1980 FC Platinum ndiyo yabuda nemapoints mashoma shoma mumin league stage yeCAF Champions League mushure mekunge chimwe chikwata chisina kutamba zvakanaka mugungano. Chemono mutapa chakabuda nemapoints matanhatu apo chakamirira nyika muna 2009. FC Platinum yave kukanganwa zvemuCAF Champions League vachiisa simba ravo rese kumakundano eCastle Lager Premier Soccer League ayo ari kutanga musi wa 30 kurume. Mumwe womutsigiri wemutambo uyu vaAlfios Mashonganyika vanoti kusvika min league stage yeCup Champions League kwapa kugona kunenge kudada mukana wekugadzirira zvakasimba makundano enhabvu emuZimbabwe emwaka uno.
Yakakundikana zvayo muChampions League asi yakaita gadziriro yakanaka. Gadziro yavo yakanaka kuti munomu inotora ligi zvakare.
Vachitarisa matengero akaita zvikwata vatambi vatsva panguva yezororo vaongorori vemutambo wenhabvu vari kuti FC Platinum ingangotora mukombe wemuZimbabwe uyu zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariyati.
Ko kambo Jehovah kubva kuna takura tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu vanodarika makumi matatu nemumwe vanoshaya nekuda kwedutu mupengo remvura nemhepo inotyisa raparadza nzvimbo dzakawanda kuchipinge nekuchimanimani. Chikwata cheFC Platinum chinorohwa 2-1 neEsperance kuBarber Fields nhasi makwikwi eCAF Champions League. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini Blessing Zulu. Ndokusiyai mina standikile muhlanga munhau dzeIsindebele. Thank you.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.